Vatsigi vebato reTPC vanoti vaSivas Magezani pamwe nawa Anfiniwe Velemu vekuchilonga vamukadzimba dzavo dzave madota mushure mekupiswa varere zvaita kuti varasikirwe nemidziyo yakawanda. VaVelemu vanoti vakapisirwa nekuti vanotsigira bato reTPC iro ravari kubatsira kutsvaga rutsigiro vachiti vakambovimbiswa svondo rapera nevamwe vavanoti ndevebato riri kutonga reZANU PF risarudzo zvichaitwa ivo vave muguva.
Ndakapisigwavo imba yangu madeko kumapasti 2 ndopakatsva imba yangu, saka mukadzi wangu akazobuda kuma half past 2 akaona imba ichitsva ndobva ndimutsa kuti hamba bamwana imba yakudii, imba yakutsva. But handinakana action andakaita bhozi chero denga reimba nechii zvese zvanga zvatowira chii zvanga zvatowira mukati.
Vanoti vakatotiza pamusha pavo vachitya kuzovingwa pakati peusiku vakaurawa vachiti vanotyira mhuri yavo iyo yakasara iri pamba nemudzimai wavo. Kuchipinge umwe mutsigiri weTPC vasameuchavasema vanoti vari kugara vachitya mushure mekutyidzirwa zuva nezuva nevatsigiri veZANU PF vachinzi kuchauya mauto ekuMozambique kana vakasavavhotera.
Vanhu varikufamba vachivhundusirwa mudzimba nemaZANU PF vachinzi pakaita zvisirizvo tinokukuvadzai tichakuurayai. Ende pachaiva vanhu vachabva kuMozambique vachaiva tichirasha vanhu vari muno vachikuva vamusingazivi kusvika maita kwavo.
Kubhindura mutsigiri weTPC vaEdmotanyanyiwa vanoti vatiza musha wavo mushure mekudzingwa pavaishatira kuchipadze vachinzi vanotsigira bato reTPC.
Handisi pavatapo zvokuti nditori kusangwa handizombozva upenyu hwangu kuti wakamira sei, because vanhu vezama vangu anongondifonera. Ndakafonwa nomumwe anonzi Tunje, ndakafonwa zvikanzi upenyu hwako hei haunombomira zvakanaka iwewe, ndoda tinoziva nditoshanda pese bhizinesi iye ane nzvimbo yake yaanoshanda.
Akafanira kubata chigaro chemuteedzeri wemunyori munyaya dzesarudzo muTPC amai Ellen Shiriadienga vatenda kuti vagamuchira nyaya idzi kubata ravo vachiti zviri kuitika nyika yose asi zviri kunyanya kumatunhu anoti Masvingo, Mashonaland Central, Mashonaland East pamwe nekuMidlands.
Mirichonga iyi iri kukonzereswa nebato reZANU PF kuvanhu veTPC iri kuratidza pachena kuti bato iri riri kutya zvachose kuti kana zvika iyi kukaitika sarudzo dziri pachena munyika, apa vanhu vachipuwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda vanoziva kuti hapana chavanonhonga kana kuti pakuhwina.
Mirizhonga iri kuwanda munyika kunyange mutungamiri webato reZANU PF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachigara vachikurudzira runyararo munyika. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU PF waChristopher Mutsanga kana womushandi mukuru muhofisi yezvekufambisa kwemashoko mubato iri vatafadzwa mugadi sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo uye pataenda pamhepo vangasati vapindira mibvunzo yatavatumira. Asi mutauriri weZANU PF mudunhu reMasvingo vapepuka chiwewe varamba mhosva iri kupomerwa bato ravo mudunhu reMasvingo.
ZANU PF haitsigiri mhirizhonga, ZANU PF haiiti zvemhirizhonga. Muongororo netsvagurudzo yatakaita takaona kuti vemapato anopikisa ndivo vari mberi kukonzera mhirizhonga.
Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati vanga vasati vatambira nyaya dzemhirizhonga idzi muhofisi mavo.
Ndichacheka naofficer commanding province kuti kune mareports akadaro.
Asi veTPC vanoti kunyange vamhangara kumapurisa hapana chinoitwa uye dzimwe dzenguva ndivo vanopedzisira vasungwa. Mune imwewo nyaya vari kumirira bato reTPC kuchivi South vadanisai Chikondere nhasi vapinda mudare rekuchiredzi vachipomirwa mhosva yekubira mutsigiri weZANU PF vatizirai pedzisai mombe yavo kwachivi. Gweta ravachikondere vaFrank Chirairo vanoti vanzi vadzoke kudare musi watunya mavhuvhu gore rino.
Tangowirirana kuti dai musungwa atongwa achibva kumba, musungwa ndobva atopiwa masamanisi okuti adzoke kudare musi wa 2 August 2023 painozotongwa nyaya yacho.
VaChirairo vanoti nyaya iyi haina maturo vachiti ine zvematongero enyika sezvo vaChikondere vari kukwikwidza musarudzo. Hatina kukwanisa kubata gweta ravapedzisai kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.